Mutongi wedare ati kuratidzira uku kuri kuenderera mberi achiti bumbiro remitemo rinobvumidza vanhu kuratidzira uye mapurisa hafanira kufungidzira kuti vanhu vachapara mhosva ivo vasina chokwadi nazvo. Sangano reCrisis in Zimbabwe Coalition rakarambidzwa kufora muHarare nemapurisa mushure mekuvazivisa kuti nhengo dzaro dzichazofora dzichiratidzira kusafara kwadzo nekunonoka kuri kuita hurumende kuvandudza mitemo inobata sarudzo. Sangano iri rinoti mitemo yesa rudzo inofanira kuvandudzwa kuita kuti iringane nebumbiro idzva remitemo yenyika pamwe nezviga zvinobata nyaya dzesarudzo zvakatarwa nesangano renyika dziri kuchamhembe kweAfrica reSADC kana kuti SADC Principles Governing the Conduct of Democratic Elections. Mutauriri weCrisis in Zimbabwe Coalition vatavani moyo vanoti vafara zvikuru nemutongo waturwa nedare.
Izvi zvinoratidza kuti matare edu achengetedza bumbiro remutemo. Tokurudzira zvakare mapurisa kuti atore ruremekedzo rwakadai kubva kumatare aitewo saizvozvo. Tinoziva kuti njere moto dzinogokedzanwa, ngavakope zvakanaka vasumudzire bumbiro redu remutemo, kwete kuda kumbunyikidza kodzero dzevanhu.
Zvichakadai, imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vachishanda vakazvimirira vaDavid Nyamanhindi vaudza Studio 7 kuti zviri kuitwa nemapurisa zvekurambidza misangano izvi zvinhu zvagara zvinozivikanwa kuti ndizvo zvavanoita pose panenge pava kuendwa kusarudzo, vachiti mapurisa havafaniri kuve nedivi raanorerekera.
Ndinoona sekuti ZANU-PF inenge yatanga mabasa ayo ekungikira ekusada kutanga mamwe mapato anga achikondesta for election ine, nekuti vanoziva kuti vanenge vakadyiwa zvavo. But also takatarisa edu zviri kuitika izvozvizvi, tinoona kuti patichaenda pamberi apo election yacho inokwanisa kunge isiri free and fair, kunyange zvazvo iwo mapurisa achiti vari kutraya kuti vange vachiita election inge iri free and fair. Basa remapurisa nderekuchengetedza vanhu pamarali, harisi rekurambidza vanhu kuti vange vachiita misangano iyoyo.
Zvichakadai, mutongi wedare audza mapurisa kuti achengetedze nhengo dzeCrisis in Zimbabwe Coalition padzichange dzichifora muHarare nechitatu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.